dambudziko rekushaikwa kwemagetsi munyika rinonzi riri kutarisirwa kutowedzera zvichitevera kudzikira zvakanyanya kunonzi kwaita mvura iri mudhamu rekariba iyo inoshandiswa mukugaya magetsi kugwenya rekariba South Hydroelectric Power Station izvo zvinonzi nedzimwe nyanzvi mune zveupfumi zvichakanganisa zvakanyanya upfumi hwenyika pamwe nekukonzera kusagadzikana kwemari yemunyika. Mashoko ekuti mvura yadzikira mudhamu rekariba ari kuuya panguva iyo kambani yezesa yakazivisa svondo rapera kuti dambudziko rekudzimwa dzimwa kwemagetsi richamboramba riripo zvichikonzerwa nekufa kwerimwe remagwenya emagetsi ekuhange. Kunyange hazvo kambani iyi yakati iri kuita zvose zvainogona kugadzirisa dambudziko iri munyika munonzi hamuchina mufaro sezvo kushayikwa kwemagetsi kuchinzi kuri kukanganisa zvakawanda. Mumwe murimi wekumacheke mudunhu remashonaland east vavalentine ziswa vanoti kushomeka kwemagetsi munyika kwaiwo kukanganisa mabasa avo ekurima sezvo varimi vakawanda vakarima gorosi rekudiridzira vachishandisa magetsi. Vaziswa vanotiwo vamwe varimi vakatotanga kutimbikira fodya kutanga kwemwedzi uno iyo inoda kudiridzirwa.
It's going to be very expensive in terms of farming kuita dzakushandisa dhiziri kuti tiise mumajenareta kuti tikwanise kudiridza kana kushanda. Chepiri ndechekuti even tikaraita masola pane mamwe malevel asiagone kushandisa masola system.
Vezvitoro ndevamwe vari kuchemawo sezviri kutaurwa nemutungamiri wesangano revezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu avo vanoti kushayikwa kwemagetsi kuri kuzovadhurira sezvo vachizomanikidzwa kushandisa majenareta.
Vamwe vanoshandisawo sola. Dambudziko riri pajenareta nderekuti fuel yacho inotengwa nemayusa, saka vezvitoro zvikuru vanenge vasina mayusa acho ekutengesa fuel nekuti vanosungirwa kutengesa nemazigi nemayusa. Asi vatengi vakawanda vari kuuya kuzvitoro mafomal shops vari kutenga nezigi.
Mukuru wesangano rinoona nezvemagariro evanhu akanaka munyika reZimbabwe Network for Social Justice vaRuben Tendai Mbofana vanoti kushayikwa kwemagetsi munyika kwave kutowedzera matambudziko evana veZimbabwe agara arimo achikonzerwa nekusamira zvakanaka kwehupfumi.
Tinonzwa zuva nezuva vamunangagwa nehurumende yavo vachiti Zimbabwe is open for business, uyai muvhure mabhizinesi enyu muZimbabwe. Asi hazvingaitikika kuti bhizinesi ingauye kuvhura munyika isina magetsi. Magetsi ndo anoita kuti nyika ifambe, bhizinesi rifambe, indastri ifambe, nemudzimba meduwo tigare zvakanaka.
Nyanzvi mune zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanoti kushayikwa kwemagetsi kuri kukanganisa mapoka ezveupfumi akasiyana-siyana anosanganisira makambani, vezvitoro, varimi pamwe nevemigodhi avo vasingakwanisi kushandisa majenareta.
Saka injodzi yatiraita vhiringidza upfumi hwenyika zvakanyanya kunyanya panguva iri kuti zigi ari kugona kuona simba asingatakura kuri kusurvaivha maeconomic shock. Saka inotova ine shock ndeyekuti murwere ari muchipatara unoitenge clinic dokta vabva vabajekiseni wesiriyo by mistake oita poizo. Saka ipoizo muekonomi ichauraye upfumi hwenyika kunyanya karenzi yedu.
VaMutashu vanodzoka vachiti vemabhizimusi vave kungotarisira kuvimbiso dziri kupiwa nehurumende iyo iri kuti ine dzimwe mhindu dzairi kuita kugadzirisa dambudziko remagetsi iri.
Tinovimba nehurukuro dzatinenge tichiita nehurumende nhau yemagetsi yachona kuvimbiswa kwaitwa nehurumende kuti iri kugadziriswa. Kunyange dai zvazvo mvura yashomeka kukariba, asi pane dzimwe mhindu dzakasiyana-siyanawo dziri kuitwa nehurumende kuti kuwanikwa kwemagetsi kusarambe richiva dambudziko uye vemabhizimusi nevagare vachiramba vachishayiwa magetsi. Saka ndingati muchidimbu hongu magetsi ari kushomeka kubudikidza neload shedding iriko, asi vezvitoro vanosungirwawo kunge vachitsvaga dzimwe nzira dzisiri magetsi dzekunge vachirana mabhizimusi avo. Kunyange dai zvazvo zvichiuya nemuripo unenge uri pamusoro pane kunge uchishandisa magetsi.
Nyika yeZambia iyo inogayawo magetsi kubva mudhamu rekariba yakatozivisa kuti nekuda kwekudzikira kwemvura mudhamu iri ichavhara gwenya rayo riri kukariba kubva musi wa14 mwedzi uno, zvichireva kuti Zimbabwe inogona kutevedzerawo danho reZambia iri chero nguva. Zimbabwe inonzi kana magwenyayo ose achishanda zvakanaka inowana magetsi anosvika 2240 megawatts pazuva, asi pari zvino inonzi iri kukwanisa kungogaya magetsi anosvika 1693 megawatts chete. Kusanaya zvakanaka kwemvura mwaka uno ndiko kunonzi kwakonzera kudzikira zvakanyanya kwemvura mudhamu reKariba, iyo inonzi yave pazvikamu zvisere kubva muzana kana kuti 8%. Nguva imwe chete yegore rapera mvura iyi inonzi yaive pazvikamu 26%